This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 7 2016.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muri yekwadzamara yokwirira mapurisa matare kuitira kuti urongwa wemusi wechitatu wekucherechedza kusvitsa gore kwavaita mara vapambwa nekutsakatika hubudirire.
Kurwisana kuramba kuchienderera mberi muzano PF zvichitevera kudzingwa kwegurukota revakarwa hondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa.
Vanhukadzi vokurudzira hurumende kubatsira vanhukadzi mukurapwa kwechirwere chegumarara chanetsa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muri yemurwiri wekodzero akapambwa akatsakatika gore rapera vaitaidza mara yakwirira mapurisa kumatare zvichitevera danho remapurisa rekuti urongwa hwemusi wechitatu wekucherechedza kusvitsa gore kwavaitaidza mara vapambwa usaenderera mberi. Gweta riri kumirira mhuri yekwadzamara richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaSharon Office vanoti mapurisa haana kunyatsojekesa zvikonzero zvaari kurambidzira mhuri iyi kuti ipinde mumigwagwa ichicherechedza nguva yapedzwa navaita dzamara vatsakatika, kunze kwokungoti urongwa uhwu hunogona kuvhiringidza kodzero dzevamwe vanhu nekudaro haufanirwe kuitwa. Vahofisi vanoti nyaya iyi yakwidzwa zvechimbi chimbi nekudaro ichanzwikwa mangwana masikati naJustice Clement Piri. Mhuri yekwadzamara mwedzi wapfuura yakanga yazivisa mapurisa nezveurongwa hwekurangarira vaitaidzamara uhwu, asi yakazoshamiswa kunzwa mukupera kwesvondo rapera mapurisa oti havafanirwi kuenderera mberi sezvo zvaive mutsamba yavo zvakanga zvisingapindirane nemutemo weposa. Ngatinzwei hurukuro yataita navahofisi pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa vanga vati ivo vari kuona sekuti kumacha uku kuri kuda kuitwa nemhuri yekwadzamara neshamwari dzake ivo vane zvikonzero zvavo zvavanga vari kupa. Izvi ndezvikonzero zvatati pamutemo isinenge tichifungidzira kuti hazvikwanisi kumita mhuri kuti irambe ichifamba kana kuti ichiratidza kodzero dzayo kubudikidza nekungomacha vachipemberera kana kuti vachirangarira gore itai ashayikwa.
Asi zvikonzero zvihombe zviri kupiwa nemapurisa ndezvekuti chii? Tichiona kuti bumbiro remutemo rinongoti vanhu munofanira kuzivisa mapurisa kwete kukumbira mvumo.
Ivo havana kujekesa, vakangotsanangura kuti pane marequirements anosvika gumi nemaviri ari muposa. Saka vadzamara pavakazobvunzawo kuti vapiwewo chimwe chezvikonzero, havana chikonzero chavakanga vawana kusara kukungonzi kusakutaurirwa nenyaya yekuti hakune imwe midhuri isingafanirwi kunge ichitaurwa, but havana kunge vapiwa tsananguro yakati chikiti yekuti mabuilding acho ari kurehwa ndeende uye zvinei nenyaya yekuti no chinofanira kungoitwa nemunhu bedi kungozivisa mapurisa kuti tinoda kuitei. Kana ivo mapurisa vachizofungidzira kuti aiwa pangaita imwe mirizhonga ingakonzeresa nyonganyonga munyika, ndobva vangazozviindiketa izvozvo, uye zvinotoindiketwa nedare kwete kuti ivo vasvite vobva vaita sekuti ivo ndo vanogona kubvumidza kana kuti kupemita munhu kuti aite zvaanenge achida kuita pamuti.
Saka mune imwe tarisiro here yekuti zvinhu zvikasabuda zvakanaka kudare redzimhosva munozoita kuti mhuri yekwadzamara itore matanho api?
Tarisiro yatinayo ndeyekuti zvinobuda zvakanaka. Kana zvazoregawo kubuda zvakanaka, isusu tinenge taakuti vanenge vava kungozviitira izvo nepamba pavo, vanogona kuprofita futi.
Vanga vari vaSharon Office Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira mhuri yekwaDzamara vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo muzanu PF. Pave nekuita kukandirana zvakare makobvu nematete pakati pesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association negurukota idzva revakarwa hondo vachinga Dube. VaDube vakatora mhiko kuva gurukota idzva nemusi wemugovera vachitora chigaro chava Chris Mutsvangwa avo vakadzingwa basa rekuva gurukota. Kunyangwe hazvo vaDube vaive pamusangano wevatori wenhau wakapawo kuti vaMutsvangwa vanyanye kupinda muna Taisireva vachinzi vaituka amai Grace Mugabe, vaDube vave kuti vakarwa hondo vanofanira kutsvaga sachigaro mutsva anotsiwa vaMutsvangwa nekuti havakwanisi kushanda nemunhu akadzingwa musangano repolitbiro yeZANU PF. Vachitaura nebepanhau reChronicle, vaDube vanotiwo musangano wainge warongwa navaMutsvangwa kuti vaMugabe vasangane nevakarwa hondo yerusununguko ava kuti vataure nhunha dzavo unogona kusabudirira kana vaMutsvangwa vari panyanga. VaMutsvangwa vari kupomerwa mhosva yekutsigira chikwata cheZANU PF chinonzi Team Lacoste, icho chinonzi chiri kutsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotungamira kana vaMugabe vasiya basa. Chikwata ichi chiri kunetsana nechinonzi Generation 40, icho chine rutsigiro rwakasimba rwaMai Grace Mugabe. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matemba Danda vanoti vaDube havana simba rekutaura kwavasina kuswera nekuti sangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rakazvimirira uye harudzwe zvekuita nemakurukota ehurumende.
Tine constitution isina basa nekuti munhu ari mupolitibiro yeZANU PF here kuti ave chairman. Haitombotauri even kuti ngave member yeZANU PF. But isu tisu tinoda kuti zvive saizvozvo, kwete being forced by the constitution. Saka atipiwi chairman nemunhu asiri member yeassociation because munhu ari kufarira nyembe dzeuminista dzaapiwa, ari kuuya negodo rinenge remukadzi wepabarika, atorwa aakurwa nevana vemukadzi waakawana varipo. Ari kutangirei negodo, ari kutangirei nehasha, akashanda naMutsvangwa ari deputy, hatina kunzwa kutaura. Iye nhasi aita rombo rakanaka, apiwawo minister, oda kurwa naMutsvangwa achimutevera kwese kwese, akaapoindirwa kuti anetsane naMutsvangwa. Association yemaFreedom Fighters yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association inotori nemembership chinga haasi member, saka haana simba kana kodzero yekutaura unless kana achida kutaridza kuti haana basa neconstitution yedu, kana kuti haasati aziva basa raakaapoindirwa kuti aiti. Akaapoindirwa kuti aone welfare, kwete nyaya dzemaassociation. Isu nyaya dzeassociation toiona kuMinistry of Labour and Social Welfare, ndokwataka register.
Asi zvazvizopere kuti sangano renyu ripatsanuke nepakati.
Pane vanhu vakatanga kugadzira inonzi splinter kudhara nemhaka yekuti vanoda kushandisa mawo veterans kuachiva zvavanenge vachida, ende nemhaka yeurombo nemhaka yekushayiwa mawo veterans akadero aripo. Tineina ndofunga kuti munews macho matonzwa maitaura kuti vana Matima Danda ndo vanhu vaiurawa kuhondo. Shuwa comrade kana achifunga kuti umwe comrade ade akafa, kokuzoti weopposition ke.
Saka musangano wenyu na patroni wenyu vaMugabe uchiri kuenderera mberi here? Zviri kufamba sei?
Iye zvino hatisi kunzwisisa nemhaka yekuti uyu chinga Dube paakauya akati anoda kuti uendeserwe mberi. Hameno zvikonzero zvake zvaaitaura zvisina anoziva zita razvo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vaimirira ZANU PF musarudzo yakaitwa nemugovera kumondoro mubayira vaGeorge Gangarawe ndo vakakunda musarudzo iye. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri wezeku sarudzo iva Godfrey Maisiri vanoti vagangara vakakunda vavendu wenyanga-nyanga vainirira bato reFreedom Front. Vagangarawe vakaita mavhoti zviuru gumi nezvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nezvina uko vanyanga-nyanga vachiita mavhoti chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nematanhatu. Vachiratidza mufaro mushure mekunzwa mashoko ekukunda kwavo vagangarawe vakati havana kukunda vanyanga-nyanga nebato ravo chete asi vakunda mapato ose anopikisa munyika sezvo vainge vachikokera nhengo dzavo muchivande kuti dzivhotere vanyanga-nyanga.
Apa tanga tisingarwisani ne-one candidate, tachirwisana nemapati ese nekuti vese vana obvious veopposition vanga vachingoudza vanhu vavo kuti vavhotere opposition. Zvinoratidza kuti vanhu vane mhondoro vakusapota musangano nekuti nhamba yedu seZANU-PF iri kuramba ichikwira kubva patakaita mahomanized election 2013 former MP akaita 10,000 ezvinezvi taita 13,000.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland West vaEfraim Chengeta vanoti kukunda kwebato ravo chiratidzo chekuti hapana bato rinopikisa richakunda ZANU-PF mudunhu rose.
SeZANU-PF, kusimba kweZANU-PF zvinoratidza kuti hakuna opposition inokwanisa kuva inoenda pamusoro peZANU-PF.
Vagangarawe vanoti vachaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda zvichayamura zvikuru sei vechidiki kuti vasashandiswe kuita zvakaipa.
For the betterment of the living standards of vanhu tichagadzirisa hotikausha kuti vanhu vasangorima chibage chete nguva yezhizha nekuti tikatarisa nezvegore renzara saka tichaona kuti nzvimbo dzine mvura toita hotikausha so that vanogona kurima zvimwewo zvinokwanisa zvinorimika panguva iyoyo zvinoenderana nevhura nzvimbo yavanenge vari so that mvura ikaregedza kunaya vanhu havazongogara vachiti tine nzara vanenge vaine zvimwe zvokuita. Touya papamaprojects evechidiki vechidiki tiri kuona kuti vanhu especially kwa our parties is the backbone of our party saka tinoona kuti vanhu vanoda kuramba vachinhingina side that havazongoenda vachitengwa nevanhu kana kutengwa nehwawa even vachingoswera vari kune kuti vanenge vangoswera pamashops vasina zvokuita saka tichavatsvagira zvokuti vawane vaite.
Muzvari Gertrude Rwizi vanobva munzvimbo yamambo Rwizi vanoti vari kutarisira kuyamurwa kutanga maprojects akaita sekupfuya huku kuti dunhu ravo ribudirire.
Pazvichamo zvemadzimai tirikuda kuti isusu MP wedu vamaprojects atiri kutaura vatotitangire maprojects ehuku kuti tigokwanisa kuita huku mudzimba imomomo dzatinochengeta dzigotipa kura kuti tigokwanisa kurarama tiri mazviri.
Sarudzo iyi yakaitwa mushure mekunge vaimbomiririra mhondoro mubayira vaSylvester Nguni vadzingwa mubato reZANU-PF vachipomerwa mhosva yekutsigira vaimbo vemutevedzero mutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vakadzingwawo mubato iri gore rapera. Ndakamirira Studio 7 kwamubayira kumhondoro ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuSomalia anoti vanhu vatanhatu kusanganisira mauto maviri eAfrican Union akuwana nhasi zvichitevera kuputika kwebhambo kwaitika panhandare yendege muguta reBelatwini. Vachitaura neVOA Somali Service, mukuru wemapurisa muBelodini vaAli Du Abdi vati kuputika uku kwaitika panzvimbo yekupinda munhandare yendege.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga nhasi rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuMiddle East vachipika kuti America ichadzipa chikwata cheIslamic State kusvikira chaiparadza. VaBiden vashanyira mauto emuchadenga emuAmerica ari pabhesi reAl Dafra pedyo neguta guru reUnited Arab Emirates reAbu Dhabi.
Apo vanhukadzi vemuZimbabwe vari kubatana nevamwe pasi rose mukucherechedza zuva ravo kana kuti International Women's Day. Madzimai emuZimbabwe anoti achakasaririra zvikuru panyaya dzezveutano. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda anoti kana vasina mukana wekuchengetedza utano hwavo hazvigoni kuti vawane mikana yekuenzana nevanhurume sezviri mudingindira rezuva revanhukadzi pasi rose mangwana. Mukuru wesangano reStudents Females Network Muzvare Evanice Munando vanoti vari kukurudzira hurumende kuti ikwanise kuwanisa vanhukadzi mukana wekuchengetedza utano hwavo kuitira kuti zuva ramadzimai iri rive nezvarinoreva zvakakosha kwavari.
Mazvipatara zvikuru zvatinazvo even muno muZimbabwe takatarisana kazvinhu neguta reHarare nekuti ndo munowanikwa zvipatara zvikuru zvine zvose zvekushandisa zvakaita semushonga kana tingataure kuti zvekushandisa zvinodiwa nanachiremba. Mutemo uripo kana kuti zvandakaona zvichiitika izvino ndezvekuti vanachiremba ivavo vakutoti kumadzimai huyai kana nezvekushandisa zvakaita ndingati pachirungu magloves ayaya mvura kana uchida kuenda kunodhiriva unonzi huya nebhaketi rake remvura. Ndisingamenshoni hangu chipatara chikuru chemuno muHarare chiri kuita saizvozvo nenyaya yekushoinga kwemafacilities. Kana usina mari zvinoomesa zvizhinji munhukadzi nekuti kuti unokwanisa kuwana mukana yekuti unorapwa chaiko zvinhu zvakaoma zvikuru nekuti kuchipatara mazuva ano hakurapwe pachena.
Mumwe wevanhukadzi vari kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu muutano hwevanhukadzi Muzvare Gertrude Shaw vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti gore negore vanhukadzi vari kupemberera zuva iri vachisangana nematambudziko mazhinji munyaya dzeutano. Muzvare Shaw vanoti gore rino madzimai mazhinji ari kucherechedza zuva ravo vasina utano hwakanaka kusanganisira vari muzvirongwa zvekuti varapwe nyore.
Vanhukadzi takaomegwa muno muZimbabwe nenyaya yokuti ukagwara ukaenda kuchipatara vanosvika hako vobvisa mari yekadhi vokutika votaura zvaunohwa vokunyora voti kwai ndaa unotenga mushonga asi iwe mari hauna mari chero kana wakaisiwa pamedical aid unoenda kuya wonoona chiremba wonyoregwa mishonga yacho apa wezvai ndaa unotenga mushonga iwe mari hauna apa iwe mari yako iri kubakwa kumedical aid.
Mashoko amuzvare zvowo atsigirwa namuzvare Fungai Masiya avo vanoti vanhukadzi vari kubatwa nezvirwere zvinodaidzira mari zhinji kuti varapwe. Vanoti dai hurumende yabatsira mukurapwa kwezvirwere zvakaita segomarara.
Kune zvirwere zvakaita sana kensa zvinotibata kuti uinde kuna chiremba unoshevedzera mari yekuti kuti undione $140 unoishayiwa wobuda mara worega kuchiona machiremba acho chigwere chisingokutambudza zvinotemira chaizvo.
Asi mumwe mugari wemuHarare Muzvare Susan Museya mwavanoti hurumende yaedza nepainogona napo mukuona kuti uwando hwevanhukadzi vanofa wakazvitakura hwaderera asi vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti yabatsira vanhukadzi vanobatwa nechirwere chegomarara icho chanetsa munyika nepasi rose.
Nezvakaoma zviri kusangana nemadzimai panyaya dzekensa ingatira somuenzaniso kurapwa kwekensa kunodhura madzimai vane urombo havakwanisi kuwana mari yekuti varapwe vakanga vaita kensa saka tiri kusangana nemarufu akawanda kubudikidza nedambudziko.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaDavid Parire Nyatwa. Madzimai anoti utano hwakanaka hunovapa mikana yekukwikwidzana nevanhurume izvo zvinozoita kuti nyika ibudirire. Bazi revanhukadzi muUnited Nations rinoti rinotarisira kuti panozosvikwa gore ra2030 mukana pakati pevanhukadzi nevanhurume inenge yaenzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Imwe nhengo yeMDCT yechidiki vaDefti Mazibiye vanoti vakarohwa zvakaipisisa nezuro nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF mumusha wembare uko vaifanirwa kuita musangano wevechidiki webato ravo. VaMazibiye vanoti ivo nevamwe vavo vanodarika gumi vakarohwa mapurisa akatarisa kunyange hazvo bato ravo rakanga rawana mvumo yemapurisa yekuita musangano uyu. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavlas Muhlanganya wewe Studio 7.
Nezuro kwakune youth forum yaifarwa kunga ichitwa kumbare pa number 5 ground apo. Adarika pamwamuka pa service station. Takaona kunge ndanonoka bose sangana 11. Takafungidzira kuti wangu vato vako, so ndakapinda mukoshi ndikanodzikira pamwamuka. Ndechinosvika kupinda muground ndakambwa mine vanhu maitira zvamane vanhu vakawanda. Ndakaona mine vashoma vanga vakapfeka ma t-shirts e MVCT. So apo ndatarisa ndazoona kuti vanhu varimo ava havasi vedu bose, hapana wandakakwanisa ku identify. Ndakafunga kuti arega ndibude ndifone ndinyatsonzwa kuti zvenyu ndiye here kana kuti ndarasika zvenyu. Ndatarisa ndaona kuti vanhu vakavari mukati meground yes, namune vashoma vanga vakapfeka ma t-shirts anga akanzi DCT. Kati ndakaona kuti ndakashaya wandakaziva ndikafunga kubuda. Saka pandara kubuda ndichinotosvika kuti ndinyatsonzwa kuti vamwe vangu varipi. Ndopandakaona vanhu vanga vakabata zvitini
makakuvara zvakadii uyezve makazoita sei mushure mekunge makuvadzwa?
Ndakada kuti ndimhanye ndakaona kumberi kune vamwe, saka ndakada kutenda kudai ndobva ndatotemwa nedombo ndobva ndakolapsa. Varaiti ai kumusoro nechepamusoro mbijana. Ndandachitanga kutsikwa tsikwa vamwe vachindirova nezvimatanda, vamwe sindika musoro, saka ndakazotakurwa vakanditakura. Ndatanga ndaendeswa papolisi ndikanopota pambare. Kati mapurisa apa ndaibvaitika zvese vanga vatoripo. Then ndichinosvika kumbare kwacho ndichiparipoti still vakatomboda kuti isusu nyaya idzi hadzinonega. Ndakazoramba ndichiaita press on vakazozobvuma kuti tora ripoti kati handifungi kuti pandichino famba ipapo. Ndikazobva ndikazoenda kuhofisi. Ndakanogara about 7 hours ndiri kuhofisi. Ndikazobudiswa ndaitwa masikani emusoro negumbo nechii. Ndobva ndazongodzoke nhasi ndichitora matreatment mamwe avasina kukwanisa kuita.
Nengwe MDCT vaDeft Masivie vachitaura naMavlas Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare. Vamwe vagari vepapurazi rewadzanai riri kulala panzi mudunhu reMidlands vanoti amai akusile ya Munangagwa vanowe mumiriri wechirumhanzu Zimbabwe vari zvakare mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kupindira mukufambiswa kwebasa papurazi iri. Izvi zvinotevera musangano weZANU PF unonzi wakaitwa svondo rapera papurazi apa uchikokerwa naamai Munangagwa apo vakasiya vaparadza utungamiri hwaivepo hwakanga hwasarudzwa nevagari vachiisa hwavo hwavanoda. Vataura vakamirira vagari ava vaokei Machisa vanove zvakare mukuru weZimbabwe Human Rights Association vanoti danho raamai Munangagwa rakasiya vagari vapararana sezvo vamwe vari kushoropodza chiitiko ichi vachiti chinoisa pamhene vanofungidzirwa kuti vanenge vasingavatsigiri pamwe nebato ravo reZANU PF. Studio 7 yakundikana kubata amai Munangagwa kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMachisa.
Musangano waita wanga wadeedzerwa uri musangano weZANU PF asikakatira mazanese kuti musangano iwoyo wazopidigurwa ukanzi ngauchiitwa miting yekuchinja komiti yakagara iripo. Saka hatisi kuziva kusvika iko zvino kuti izvi zvaitiwa zviri pamutemo here, nokuti tinyazoziva kuti kana vari vemai Munangagwa vanove ndeMP yenzvimbo iyoyo vanofanira vachiziva kuti tiri mutemo unotevedzerwa, ivo vanotogadzira mutemo muparliamendi. Saka vanofanira kutoziva kuti kana chiri chinhu chakaita saizvozvo pane matanho anotorwa kusvikira kuti komiti ichizwe. Ingave chinzi yagarisa, ingave chinzi yagara nguva pfupi, asi iye mai Munangagwa vanofanira kuziva kuti pane urongwa hunotevedzerwa konstitusheni yenyika kuti huterwe apa. Hakungangomi kuchizitasandura musangano weZANU PF kuti uite annual general meeting inozopedzera yachiza komiti yepurazi yanga rakagara musamba rapedo.
Kushandurwa kwaitwa komiti uku kuno kukanganisa zvakadii?
Hakuti kanganisizvo kuti magariro edu, asi urongwa hwekuti tinodeedza musangano wezvematongerwo enyika tochishandura musangano iwoyo wezvematongerwo enyika tochipindira mukugara kwakaita vanhu zvikuru pakunodzisa komiti yanga iripo vachiisa ine komiti. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vafunga kuti chii chakuitika, zvii zvakuitika kuti misangano yematongerwo enyika yakupingurwa yonzi misangano yekuti vanhu vachishandura makomiti emunharaunda.
Saka mune matana muchatora here kuti mugadzirise dambudziko iri kana kuti mugare pasi namai munangagwa?
Hongu matano aripo anofanira kutorwa. Chatinofanira kuziva ndechekuti tiri muZimbabwe inotevedzera constitution. Hakuna munhu anorarama akaisa mutemo muhomwe. Hakuna munhu anorarama ari pamusoro pemutemo. Izvezvi kutaura kwandiri kuita vagari vemuwadzana ifamu kulala panzi vari kushushikana nezvaitika nokuti havasi kuziva kuti ramangwana ravo rinomuka rakaita sei.
Vanga vari mugari wepapurazi rewadzana iri kulala panzi mudunhu reMidlands uye vari mukuru weZim Rights vaoke Machisa vari parunare neStudio 7.
Muchirongwa che The Connection mangwana, tatenda gumbo na Ntunga Mili Nkomo, vachange vachitarisa zvinoreva zuva reInternational Women's Day. Kana muine zvamunoda kutaura pamusoro pezuva iri, tumirai mashoko enyu pa WhatsApp pa number dzinoti 1-202-465-0318.
Kwanga kuri kupera kwesvondo kwemafaro pamwe nekuchema kwevamwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kuchema kwekutanga kwakaonekwapo sachigaro weDynamos vaKenny Mbaiwa vakakundwa musarudzo yeutungamiri wePremier Soccer League nasachigaro weHighlanders vaPeter Dube musarudzo yakaitwa nemugovera. VaMbaiwa vakambokundwa zvekare navaTwin Piri muna 2014. Vakakundwa mushure mekunge vawana mavhoti mana chete kune gumi nerimwe chete ayo akawanikwa navadhuve. Vadhuve vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavakatanga navapiri avo vakasiyiswa basa nesangano rinotungamira nhabvu munyika reZimbabwe Football Association.
Kwanga kusiri kusarudza chaizvo, kwakuri kungochinja nzvimbo kuti uyo agare apa uyo agare apa. Nekuti zvandiri kutaurira ndisikuona pandina chazoshanda mumwe wangu uyu yesipo kwese kwese kwatiri kuenda nezvinoda bhora ticharamba tiri tese inini naTwai.
VaMbaiwa vanoti vachakwikwidza zvekare musarudzo ichaitwa muna 2018 sezvo vachiti ivo nguva yavo yekutungamira gungano iri inenge yasvika.
Asi vanhu vebhora tinoramba chimwete as long as kuchizi kuine nzvimbo tinoramba chinoita chiti as long as pachidiwa maelections achiuya tinoramba chimhanya nawo.
Vadhuve vakave zvekare nemwe nguva yekupemberera mushure mekunge chikwata chavo Highlanders chakakunda Chicken Inn 4-2 nemapenareti mumutambo wemakota finari eZimbabwe National Army Charities Shield. Mutambo uyu waive wapera uri mangange 1-1 panguva yakatarwa. Highlanders yave masemifinari pamwe chete neHarare City FC Platinum pamwe neZPC Kariba. Harare City yakatambisa chikwata chevatambi vatsva asi vakakwanisa kukunda Capes United nemapenarity zvekare 4-3 mushure mekunge vapedza mutambo wavo vari mangange 1-1 zvekare. Mitambo yeZimbabwe National Army Charities Shield haina nguva yekupamhidzirwa iyo inodaidzwa muchirungu kuti extra time. Mutevedzeri wemurairidzi wechikwata cheHarare City mukupale masuku anoti vari kufara zvikuru nekukunda kwavakaita mumutambo uyu. Asi murairidzi weCapes United Lloyd Tembwe anoti vaishandisa mutambo uyu kutarisa vatambi vavo vegore rino sezvo vasinganyanyokoshesa makundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Mhuri yekwadzamara yokwirira mapurisa matare kuitira kuti urongwa hwemusi wechitatu hwekucherechedza kusvitsa gore kwavaitaidza mara vapambwa ndokutsakatika hubudirire.
Kurwisana kuramba kuchenderera mberi muzano PF zvichitevera kudzingwa kwegurukota rezvevakarwa hondo yerusununguko vaKrisi Mutsvangwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu
neni Jonga Kandemiri ndokusiyai maoko aChris Gande namavlas Muhlanganya uye.